Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gumi guru 5 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanosangana nemutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa pamugano wenyika mbiri idzi. Mumiriri weAfrican Union muAmerica okurudzira hurumende yava Joe Biden kuti ipinze Zimbabwe muchirongwa cheAGOA. Nhasi tine hurukuro na Miss Universe Brooke Jackson. Injwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa nhasi vaita musangano nemutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa pamugano wenyika mbiri idzi kuBeit Bridge. Vachitaura nevatori venhau vaRamaphosa vati mumusangano wavo navamunangagwa vataura nyaya yekuti vanoda kugarisana sevavakidzani murunyararo. VaRamaphosa vanga vachiparura bazi rehurumende yavo rekuchengetedza miganhu kana kuti Border Management Authority. Vati vanhu vakawanda vari kupinda munyika yavo vasina magwaro akakwana uye vari kukonzera kusagadzikana munyaya dzemagariro evanhu pamwe neupfumi. Border Agents Authority yaparurwa navaRamaphosa ibazi rechitatu munyika iyi kuona nezvekudzivirirwa kwemukati nekunze kwenyika zvichitevera mauto nemapurisa. Mapurisa epaborder aya anenge achishandawo nemauto. Ongororo yakaitwa muna 2011 yakaratidza kuti vanhu vanoda kusvika mamiriyoni mana vanogara muSouth Africa zvisiri pamutemo. Zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvakawandisa zviri muSouth Africa zvichienzaniswa nedzimwe nyika. Nyanzvi dzinotiwo nyaya yekushomeka kwemabasa yave kupa kuti paite ropa rakaipa pakati pezvizvarwa zveSouth Africa nezvekunze zvichimbokonzera kudeuka kweropa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano rinomirira vanotenga nekutengesa vachiyambuka miganhu yenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru kuti tinzwe maonero avo.
Hongu mukoma Evans, President Cyril Ramaphosa veSouth Africa vanga vari paBeit Bridge Border Post apo vasangana navamunangagwa vachiona kuti bhodha rakamira sei tichitosira tese kuti pane kuvandudzwa kwakaitwa bhodha reBeit Bridge uye zvekare pane urongwa hwekuti iite one border stop yekuti munhu unenge uchingodhidhisa pasipoti pamwe kumwe chete. Vabva vatora mukana iwoyo kuti vange vachilonja inonzi Border Management Authority BMA iyo ichange kushanda iriyo varidzi vemabhodha.
Nditarisewo kuti imi muri kuona zvirongwa zviri kuitika izvozvi zviine zvazvinoshandura here pamashandiro enyu imi?
Isu sesangano reInternational Cross Border Traders Association hatina chatinoona chichashanduka sekuti vanonzi veBorder Management vatinopa zita remadumirwo vari kuti maGreen Bomber vakanga vatoripo vaane mwedzi yakati varipo vachishanda. Havana kuda kuuya nemashandiro avari kutumwa asi kuti vanhu vakangoswotedza mashandiro anoitwa pabhodha nekuti kana vakatasa bhodha reBeit Bridge ibhodha rine mashandirwo aro. Hakuna kana munhu anokwanisa kuuya ipaya paya achisikoshandura mashandiro iwayo.
Kuuya kuti vasimbise nyaya dzekubhodha iri zvingave nechekuita here nekutyirwa kuti maZimbabwenza awandisa ari kutiza nhamo kuZimbabwe kana kuti pane zvimwewo zviri kuitika?
Hongu mukoma Ivanzi, mumisangano yatinoita nehurumende yeSouth Africa uye nema masangano akazvimirira anomirirawo zvizvarwa zvekunze kwenyika zvinogara South Africa. Nyaya iri kungotaurwa ndeye kuwanda kwekunyanya zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa. Tinoona kuti iye zvino mushure mesarudzo dzakaitwa kuZimbabwe dzinove sarudzo dzisina kuwirirana pakati pemapato akapinda musarudzo dzacho, wandu hwevanhu vari kuenda kunyika yeSouth Africa hwakakurisa zvikurusa. Ndonyaya yakonzeresa izvozvo, haisi nyaya yekuti kune vanhu varikuda kuratidzira, aa, inyaya yekuti vanhu vawandisa vasina mapepa vari munyika yeSouth Africa vanenge vachitsvaga cheuviri.
Imi makatarisawo kurudziro yenyu yamungape kunyika idzodzi ndeyekutiwo kudii?
Kurudziro yedu isu seSangano reInternational Cross Border Trade Association ndeyekuti hurumende yeSouth Africa ngaitaurirane nehurumende yeZimbabwe vagadzirise zvinonetsa kuZimbabwe. Bhodha riya rinokwanisa kungogara rakatoshama pasina kana munhu arikupindapo, pasina kana mumwe chete anoda kuenda kuSouth Africa kana zviri kunetsa kuZimbabwe zvichinge zvatsvagadziriswa.
Vanga vari mukuru wesangano rinomirira vanotenga nekutengesa vachiyambuka miganhu yenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare kumusina muSouth Africa naIvan Zvininga weStudio 7. Mumiriri wesangano reAfrican Union muAmerica, Ambassador Hilda Suka Mafudze, vanoti vari mushishi kuita hurukuro nehurumende yeAmerica kuti ikwanise kuwedzera uwandu hwenyika dzinodyidzana nayo pasi pechirongwa cheupfumi cheAfrican Growth and Opportunity Act kana kuti AGOA. Chirongwa ichi chinopa nyika dzemuAfrica mukana wekutengesa zvigadzirwa zvadzo muAmerica pasina mitero uye chakaparurwa muna 2000. Pari zvino nyika dziri muchirongwa ichi dzinosvika makumi matatu nesere kana kuti 38 dzichisanganisira South Africa, Zambia, Mozambique nedzimwe, asi Zimbabwe inyika yedzimwe dzisiri muchirongwa ichi. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vanogara zvavo vachiti vanoda kudyidzana nenyika dzose asi zvikanetsa vanotarisa kumabuda zuva. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 naAmbassador Suka Mafudze nezvenyaya iyi.
Tiri kuita misangano yeAGOA, midterm review yeAGOA, ikuongorora kuti AGOA yabatsira here munyika dzemuAfrica. Tikuona kuti inokwanisa chaizvo kubatsira munyika dzemuAfrica. Iri kubatsira kuti iye zvino vazhinji vedu tave vanhu vanongori pachirungu tinoti interpreneurship. Tese tese tukubata-bata, ini tine zvigadzirwa zvatiri kugadzira zvatinoti ngazvibudewo kunze kwenyika tinotengesa. Saka inokwanisa kuti ibatsira kuti tibudirire paupfumi hwedu ezvanhu neupfumi hwenyika.
Tinoona kuti panyika dziri muchirongwa ichi cheAGOA Zimbabwe haipo, pane zvamuri kuita here kuita kuti Zimbabwe iwane kuchipinda muchirongwa ichi?
Muzvangwa wemuZimbabwe ndosaka ndiri kumiramira nekuti dzimwe nyika dzive dzinowanikwa dziri panzvimbo dzekuva AGOA. AGOA yakatangiswa gore re2000 ende tiri kuti pari zvino Zimbabwe yakufanirwawo kuva irimo muAGOA kubatsira maentrepreneurship vatinawo varimowo munyika kuti tikwanise kusumuka nenyika yacho ikwanisewo kusumuka. Pane zvakawanda Zimbabwe zvainokwanisa kuti iite zvetiri kuti dzimwe nyika dzikwanise kuita, asi kuti AGOA igovewo yakasimba vanofanirwa ivo veAmerica kuti vabvume kuti nyika dzese dzese dzikwanise kuva muAGOA. Munoziva nyaya yeAfrica Continental Free Trade Area yeintegration yekuti tiri kubatanidza nyika dzedu dzese muAfrica kuti tive tinotrada pamwe chete. Izvozvo tiri kuti AGOA ngaibatsane neAFCFTA, African Continental Free Trade Area, kuti tikwanise kusumuka pamwe chete neAGOA yacho neAfrica Continental Free Trade Area, nyika dzedu dzigovewo neupfumi.
Asika tinoona kuti iyo AGOA inoti inoda utongi hwejechetere kuti unge uri munyika dzinopinda muchirongwa ichi, munoona Zimbabwe ichizokwana here?
Inokwana. Zvese zveutongo hwenyika zvinogadziriswa ende tichiti tiende mberi tigovewo mamembers eAGOA. Tinowana tichisaririra pane dzimwe nyika dzinenge dziri muAGOA, ana Mozambique, ana Lesotho, ana South Africa, ana Zambia varimo muAGOA, ende tinofanirwa kuva musadhaki medu imomo tinoita kuti ndozi yati nyika dzese idzi dziri kutokwidzirawo naito kuti titaure ne voice rimwe chete kuti tikuda kuti nyika dzedu dzese dziri musubject dzigohoma members.
Vanga vari mumiriri wesangano reAfrican Union muWashington, Ambassador Hilda Suka Mafudze, vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye vari muguta reWashington DC. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva revarairidzi kana kuti World Teachers Day. Asi masangano anomirira varairidzi akawanda anoti haasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObet Masaraure vati dingendira regore rino rinotaura chaizvo zviri kuitika munyika kuvarairidzi.
Chikuranyo tsangana nedingindira reUNESCO ravari kutaura ivo kuti varairidzi vatinoda kuti dzidza yatinoda iwanikwe basi riripo riri rekudzora nhamo yekushayikwa kwevarairidzi muzvikoro pasi rese. Rinove dingindira rinoenderana nezviri muZimbabwe. Tasangana nedambudziko rekushayikwa kwevarairidzi asi chiri kuita kuti varairidzi vashayike pasi rese chii. Varairidzi vari kushayikwa nenyaya yekuti profesheni yekudzidzisa iri kutorwa seprofesheni isina maturo, zvinoti munhu anogona kutosiya basa achienda kunotengesa masweets pamusika. Nenyaya yekuti varairidzi kana vari vemuZimbabwe vanenge vachitambira kana $300 asi average yeregion iri $600. Saka pazuva rino tinokurudzira kuti hurumende ikoshese kodzero dzevashandi kunyanya dzevarairidzi.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi zvakare reZimta vaRichard Gundani vaudzawo Studio 7 kuti zuva ranhasi rakakosha.
Isu tiri pakuti varairidzi vanofanira kuti vakosheswe. Vanenge vakuenda kumapenjeni vachiwanawo penjeni inoita kuti vakwanise kunge vachirarama. Saka naizvozvo ndezvimwe zvezvichemo zvatiri kugara pasi nehurumende kuti tivachenjedze nokuvayeuchidza kuti ngatibatanei tese tishande pamwe chete. Tinofarira zvakare kuti tinge tichitarisa kuti vadzidzisi vagere pakaita sei. Vadzidzisi vane dzimba here? Vadzidzisi pavanoshanda nokugara ipapo pane mvura here?
Mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takawafira Joe vatiwo
quality education ndiyo basis yezvatinoti sustainable development. Kachiti quality education ndiyo education maisho kwazo nyemba kutsadzarungwa inopa kuti vana vazokura vane hutese hwekuti vanga vachizvibatsira kana inonzi ma life saving skills. Chatirikuda kutaura ndechekuti pasi rese macommunities ari kupemberera asi muZimbabwe hatisi kunyanyopemberera nokuti varairidzi vane nhamo huru kwazvo yakafunya chisero mudzimba dzavo nokutandavara sorunyemba ichitamba wishu pamusana pavarairidzi. Mari dzavanotambira mashangura pata.
Tatumira mubvunzo kumutauriri webazi rezvekuburiswa kwemashoko vataungana ndoro asi vanga vasati vapindura pataenda pamepo. Kubva muna 1994 World Teachers Day kana kuti International Teachers Day izuva rinopembererwa musi wa 5 Gumiguru gawega. Urongwa uhu wakaparurwa neUnited Nations Organization for Education, Science and Culture kana kuti UNESCO kuri kutenda mabasa anobatwa nevarairidzi pasi rose. Blessing Zulu, VOA News, Washington.
Munyika makaita mutauro wakanyanya mwedzi wapfuura mushure mekunge tsvarakadenga Brooke Jackson ane makore 21 adomwa kuva Miss Universe Zimbabwe. Akandike kutanga munhoroondo yenyika kuti tsvarakadenga ichichena isarudzwe kumirira Zimbabwe kumakwikwi eMiss Universe munambudzi. Mutorodo wenhau Pasmond Lovu akataura na Brooke Jackson ndokutipa nyaya inotevera.
Pakava nemutauro wakanyanya apo Brooke Jackson akadomwa kuti ndiye akakunda mumakwikwe Miss Universe Zimbabwe. Vamwe vachiti Zimbabwe yangamirirwe kumakwikwe aya nemuchena, asi vamwe vachiti rusaru raganda aruvhumidzwe nebumbiro remitemo yenyika. Mitemo yenyika inoti Brooke Jackson chizvarwa cheZimbabwe, nokudaro ane kodzero yekumirira nyika zvisinei nerudzi rweganda rake. Brooke Jackson ari kuenda kunosimudza mureza weZimbabwe kumakwikwe Miss Universe ari kuitirwa kuEl Salvador musi wa 18 mbudzi. Zimbabwe yange yave nemakore makumi maviri nemaviri isina kutumira tsvara kadenga kumakwikwe Miss Universe. Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reMiss Universe Zimbabwe, muzvare Tamia Chawaguta, vanoti vanonzwa kufara nekusarudzwa kwetsvara kadenga iyi, uko kwavanoti kunoratidza kuti Zimbabwe haina rusaru raganda uye vane chivimbo chekuti achakunda.
Tine chivimbo chekuti achaenda unoti mirira zvakanaka seZimbabwe and achatora crown. And also it has showed that Zimbabwe is inclusive. Not only dark-skinned women are Zimbabwean.
Kunyange hazvo vamwe vari kunyora pamadande mutande vachiti muchena angakwanise kumirira nyika, vakawanda vari kuti sechizvarwa cheZimbabwe hapana chinotadzisa Brooke Jackson kusimudza mureza wenyika ine rukuvhute rwake sezvakaitwa nevamwe vakaita saKirsty Coventry kumaOlympics, Mushakabvu Heathstrake kucricket uye Murie kwaBlack inoti Byron Kara na Wayne kutennis. Brooke Jackson anoti ane chivimbo chekuti achatora mukombe weMiss Universe.
My hope is obviously bringing the crown home and making history. I am feeling very honored and privileged being your chosen one to represent.
Chivimbo changu kuunza mukombe uyu kumusha nekugadzira norondo. Ndinonzwa kufara nekusarudzwa kwandakaita kuva mumiriri weZimbabwe mushure memakore makumi maviri nemaviri isina kupinda mumakwikwi.
Brooke Jackson anotiwo anotarisira kuzoshanda nevechidiki pamwe nemadzimai ari mumabhizimusi kusimudzira mabasa avo. Ayambirawo vasikana vechidiki kuti rudzi, mutauro, zera, kuti uri mukadzi kana murume hazvifanirwe kumisa budiriro yavo.
Ndichaedza kuvawanira zvirongwa zvekuti vabatsirike nemari shoma yekuti vasimudzire mabhizimisi avo. Uye rudzi rwako, zera, tsika, kuva mukadzi kana murume hazvina zvazvinoreva pabudiriro yako semunhu.
Vanotungamira chirongwa cheMiss Universe Zimbabwe muzvare Tendai Hunda vaudzawo Studio 7 kuti vanofara chose nemashandiro ari kuita Brooke Jackson mugadziriro yemakwikwi aya.
Brooke mwana anoteerera pasi, mwana anoshanda nesimba. Brooke anoinishira zvinhu ega, asi munhu anomirira kuti mungamuti auye kubasa kana kuti aite maprojects ake. Munhu akushanda zvisingaite. So as a nation I think tutarisira zvakawanda kubva kuna Brooke. Zvino hazvitombotishamisi kana akatoya neMiss Universe crown yacho kumba nemamirira azvakaita nemashandiro ari kuita.
Brooke Jackson akaberekwa mugore ra2002. Akaita zvidzidzo zvake zvekutanga pachisipiti junior nechisipiti high. Akazoenda kuSouth Africa uko akandodzidzira zverunako kana kuti beauty therapy kuCape Town. Akapedzisira kumirira Zimbabwe kumakwikwe Miss Universe ndiTsungai muswera kuenda kuPuerto Rico muna 2001. Pare zvino chizvarwa cheAmerica Bonnie Gabriel ndiye Miss Universe. Zimbabwe handiyo chete iri kudzoka kumakwikwe aya kwapera makore akawanda sezvo kuine nyika dzakaita seBangladesh, Denmark, Egypt, Norway, Ireland nedzimwe dzange dzisiri kupinda mumakwikwi aya. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Mashoko atichangotambira anoti mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vadoma vanga varisa chigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission vari zvakare mutongi wedare reHigh Court amai Lois Matanda Moyo semuchuchisi mukuru kana kuti prosecutor general. Hurumende inoti ine tarisiro yekuti uwandu hwedonje richakohwewa mwaka uno huchawedzera zvakapetwa kaviri kudarika donje rakawanikwa mwaka wadarika. Asi varimi vedonje vanoti chido chehurumende ichi chakanaka asi chinonetsa kuzadzisa. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 nhasi muHarare pagungano rekupemberera zuva rekukosha kwedonje reWorld Cotton Day rarongwa nekambani yeCotco, Kurukota rinoona nezvekurima vaAnxious Masuga vati hurumende iri kuita zvose zvinodiwa kuti donje richarimwa gore rino ringe rakawanda chose.
Gore rapera takaita 90,000 metric tons. Rapera museri takaita 56,000. Zvoreva kuti tiri kuwedzera. Gore rino tinoda kuita 189,000 metric tons. Tawanawo navanobatsira kurima makambani anoita manomwe. Zvinogoneka nokuda kwokuti takuita donje repfumbudza.
Asi murimi wedonje kuMount Darwin vatanunurwa mandaza. Vanoti vari kusangana nematambudziko akawanda mukuririma zvinova zvinoodza moyo.
Kumashure kumatambudziko takatisina kunyanya, asi iko zvine dambudziko ratiri kuita nderekuti mapayments ari kunonoka kuuya kuvarimi. Maprices ekotoni dairanga vaidza kuvasumudza kuti akagona kusvikawo padhora, at least akasvika padhora tinenge tichakwanisa kuti tichirimawo tichikwidza nevanorima fodya kana kuti vanorimawo dzimwe mbeu dzinopa mari munyika vana vana vachiendawo kuchikoro. Kumishonga, varimi mishonga tikupiwa, harisi dambudziko.
Varimi vedonje vanga vachitengesa chirimwa chavo nemari yekuAmerica inokwana masenzi ari pakati pemakumi matatu nemashanu, 35 cents per kg, kusvika pamasenzi makumi mana nematanhatu, 46 cents per kg. Mumwewo murimi wedonje kushamba, amai Happiness Marapi, vanokurudzira vamwe varimi kuti vapindewo mukurima donje.
Kuti donje rakanaka nekuti inini pandorima zvinhu hangu zvirimwa zvemboisumudza kuti mari yangu yedonje zvinoita zvakuti inondibatsira pakuti vana vangu vechikoro kubhadhara zvimwe zvanoita kubhadhara pesi kuende kubhuku redu takagena mapointi. Saka tinenge tikaona mari tobhadhara ivika 1 tatopedza gore rese takwasa kusona. Saka achirimwa chakanaka ini chinoyamura Zimbabwe yedu kuti tibudirire.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti varimi vedonje havasi kufara, naizvozvo muono wehurumende wekuwedzera uwandu hwedonje mwaka uno unogona kutadza kuzadzikiswa.
Chichaita kuti vadzokere kuminda inyaya yekuti mainputs anouya. Vapuwa mainputs mvura yanaya varimi vanongorima. Asi kuti vari kufara here nepundutso inobva kudonje kwete. Varima havasi kufara nekuti iye zvino vazhinji vavo havana kutobhadharwa zvemwaka wapfuurawo. Saka hatingatauri kuti iroro ibhizinesi, hakuna bhizinesi rakadaro.
Asi vaMasuga vadzokazve vakati hurumende ichaita kuti varimi vese vasati vaona mari dzavo dzemwaka wapera vabhadharwe dzese panopera mwedzi uno.
Sekotiko ichiri kumuka haisati yanyatsokwanisa kubhadhara vanhu ipapo ipapo. Ezvino vanomusarizwa ungangoita 8 million wavanopedzisa kupera kwemwedzi uno kusati kwapera. Asi tichiinda mberi nokuda kwokuti kotiko yaakuita zvakawanda, vaakuitawo zvemafuta nezvimwe, vanenge vaakuwana mari yakawanda, zvinotarisirwa kuti kuenda mberi varimi vedonje vanenge vakubhadharwa mari yepamusoro.
Mhemberero dzeWorld Cotton Day dzinopembererwa musi wa7 Gumiguru gore rega rega kunyange hadzo dzaitwa nhasi muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Kunyanga hazvo dzimwe nengo dzebato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC dziri kuramba kuti vasengezwe shavangu avari kuzviti ndivo vakafano bada chigaro chemunyori mukuru webato, haisi nengo yebato ravo. Vashavangu havasi kudzora tsvimbo sezvo vari kuenderera mberi vachiburisa mashoko avanoti ari kubva kubato iri. Asi veCCC vanoti zviri kuitwa pamwe nekutaurwa navashavangu ndezvemugotsi matsuro, vachiti vari kushandiswa nevasori vari kuda kuona bato ravo richiparara. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti makakatanwa aya ari kukonzerwa nekusabuda pachena kwebato iri richishambadza nhengo dzakabata zvigaro kana kuti mastructure aro. Ko izvi zvinosiya papi remangwana rebato iri? Mukuziya nezvenyaya iyi tabata ivo vashavangu pamwe nenhengo yeCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora. Totanga nekunzwa kubva kuna vashavangu.
Kana vanhu vakuti handiri kuveCCC, saka kuti kuti CCC yacho haiexisti. Those who are denying me vari kufunga kuti maybe tingati chavangu CIO chavangu FAS chavangu TCC. Hazindi chikise izvozvo, because vana Joshua Nkomo vakatwana mugave yiterrorist kana Westman Mube because have any different view. Agata Uriwa Silva MDC, which is the CIO. Kana Kope, Gwagatua, he did the same because Anga is different view. Saga, as Indishanisi, I'm not going to lose a sleep. Anybody from the region, we material land, Anga raise my fundamental issues. I would do a data a card, a which is literally CIO. Saka, we are used to that.
Timboenda kuna watu kora tinzwe panya yekuti vashavangu vari kuti makutidza mvuri wenyu sebato.
Ndiri kutongo kachamara kuti vashavangu vakushandisa tribal card kuti vakanganise zviri kuitika munyika, vakanganise zvakanaka zviri kuitika mutriple C. Zvinototi nyadzi sei kuti munhu ashandise nyaya yana Dr. Mukavu Gongomo, munhu anoremekedzwa nenyika yese, ndozvaakuiswa pakadai apa. Parikuitwa mahumbwe, parikuitwa matakanana, kuti chokwadi here munhu asina chinzvimbo iko zvino chinomupa masimba ekuti anyore tsamba yakadaro, ari kuawanepi masimba akadaro. Kune musangano wakadaro here wekuti munhu anongomuka nhasi oti ini ndaakunyora tsamba, ndini ndava Secretary General. Hakuna mahumbwe anopfuura ipapa.
Vachavangu hanzima wekushandisa nyaya yematunhu kupinza nyaya dzenyu dzamunee muchida kuti dzinge dzichinzwika kunze uku. Pindura itinzwi.
Ndine urombo because iwe uri kuAmerica uri kunyika imwe zvemarungu. Isusu tiri kunyika yetu hatinambotiza nyika. Hauzivi zviri kuitika muno. Uri kunyora zvinhu zviri pasocial media. Hakuna tribal card ndinoshandisa. I'm raising fact. Ndiri kureva history. Kana uri student of history you read zvandareva izvozvo. Saka tiri kuti aiwa hazvigoni because muri kuAmerica iwe hauko muZimbabwe munomu. Bvunza vanhu iye tanisa chaiyo chaiyo kuti handizivi here inini.
Vadzokora, iro bato renyu rine mastructure here?
Ndozviri kutondikakamadza, ndozvinofanira kushamisa mwana wese weZimbabwe kuti isu hatina zvese zvavari kutaura zvezvigaro izvo. Secretary General Wani, Acting Secretary General Wani, hatina zvese izvozvo. Isu tine bato redu rine mushandiro waro wakatosiyana nezvavari kufunga nezvavaiita vari kuPDP kana kuti vari kuMDCT. Ivo vashabhangu havatozivi kuti vakazobva kuPDP rini. Saka zvavari kutaura izvo ndataura kare kuti ndezvekugotswa tsuro.
Vashabhangu mungangobuda here nedecision kana nepfungwa yekuti makurikola vanhu musina kugara pasi nevamwe?
Ndiri handimbopedzera na mukoma wangu. Ngaanditaurire kuti what description iripo yokuti uyu ndinemba yetriple C.
Ndivanani vamakagara navo kuti mubude nechisungo ichi vashabhangu?
We have been to Bumawayo, we have been to Mapsound, we have been to Manikabin, we have been touring like what happened, we have been touring the country. It's coming from my structure. It's coming from my citizens themselves. So we can't come here and be speaking as if you are speaking from heaven.
Thank you so much.
We are not going to allow you to do that.
Thank you. Vadzokora tipete chirongwa. Pane matanho amuri kutora here sebato ekuratidza veruzhinji kuti vashavangu haisi nhengo yenyu yebato?
Handisina hangu kupedza nguva ndichipindura vashavangu. Vangavazive kuti eZimbabweni zveZimbabweni, whether achigara muZimbabwe kana asingagare muZimbabwe, is not more Zimbabwean than other Zimbabweans, under Zimbabwe, simply because he is in Zimbabwe.
I'm not. Asi muimi muri nhengo yebato munozivikana sei kuti muri nhengo yemimi?
Ndiri kuti handisi kutaura panyaya yeunhengo wepati. Ndiri kuti ini hakuna munhu anongomuka achizviti ndaacting secretary general. Akaiswa nani pausecretary general? Vakaiswa nani?
Manzwa kunhengo yetriple C mudunhu renorth America vatawanda dzokora vari kunorth Dakota muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kuna vasengeso Chabangu vari parunare muBulawayo nestudio 7. Musakangano wachirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na 8 PM apo nhasi tiri kutarisa nyaya dziri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai tidzore musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vayamasini Munangagwa vanosangana nemutungamiri weSouth Africa vasiri Ramaphosa pamugano wenyika mbiri idzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Taboka Ncube.
Soko isika tisenda bakuvi